Vatsigirive nhabvu vari kupemberera mushure mekunge vapiwa mukana wekuona mitambo miviri pazuva rimwe chete nemari yavanobhadhara kuona mutambo mumwe chete mumakora finari echibuku Super Cup. Izvi zviri kutanga mangwana apo chikwata chiri kutungamira mugungano reKasolaga Premier Soccer League cheChicken Inn chiri kusangana nechapungu nenguva dza 1 pm masikati muNational Sports Stadium umo muri kutambirwa mitambo iyi yese. Mutambo uyu uchingopera uchateverwa nemumwe pakati peTriangle neHarare City nenguva dza 3 kusvika 4:45 dzemanheru. Aizvo zviri kutarisirwa kuunganidza vatsigiri venhabvu vakawanda. Mutsigiri wenhabvu vaAndrew Rhodes vanoti vari kutenda vePremier Soccer League nekuvapa mukana uyu vachiti ivo vachange varimo munhandare umo vari kutarisira kusangana nehama neshamwari dzakawanda. VaRhodes vanoti nyika yese yakatarisa kumitambo iyi.
Vanhu vakawanda vachauya sezvo riro bhora rinenge rakataridzwa nenyika yese.
VaRhodes vanoti kunyange havo vari kunakidzwa nematambiro ari kuita Triangle gore rino, chishuwo chavo ndechekuona Harare City ichikunda mumutambo wechibuku Super Cup uyu.
Tinoona kuti chikwata cheHarare City chihwine.
Nesvondo, chikwata cheZPC Kariba pamwe neHaumine ndizvo chichatanga kupinda munhandare nenguva dza 1 masikati dzichizoteverwa nemutambo mukuru pakati peFC Platinum neDynamos. Zvikwata izvi zvakasangana zvekare mumutambo weLeague svondo rapera, Dynamos ikadamburwa 3-1. Asi mumwe mutsigiri weDimbare vafanuwo mureriwa vanoti iyo inhoroondo vachiti iko zvino kugona kunenge kudada haimire.
Haina dhiri FC Platinum, haina kana dhiri kana ka 1. We are going to win.
Asi mumwe mutsigiri weFC Platinum vaProsper Magugu vanoti FC Platinum haisi kurova Dynamos chete asi kuti ndiyo ichatora mukombe uyu.
Si pretty one ndiyo ichatora mukombe zviri overseas.
Asi mutambo wenhabvu hausiriwo wega une mabiko mukupera kwesvondo. Vamhanyi venzendo refu vane mukurumbira vese vachange vakaungana nesvondo mangwanani makungano eWestgate Half Marathon ayo ane makiromita anosvika 21 chete. Mujao uyu uri kuunganidza wese anozivikanwa nenyaya dzekumhanya nemhaka yemazimari mazhinji anosvika zviuru zvitatu achapiwa achasiya vese kuvanhurume nekuvanhukadzi. Vaviri vachatevera vachapiwa chiuru chimwe chete nemazana mashanu emadhora pamwe nechiuru chemadhora zvichienda zvakadaro. Jacob Mugomeri weRimuka Athletics Club ndiye akatora mukombe uyu gore rapera, asi uRimawi Juwawo naKadbert Nyasango avo vakananga kumaOlympic Games a2016 vari kupika kuti havasi kurogedza achienda zvekare nechikwama ichi. Vamwe vari kutarisirwa kukwikwidza zvine mutsindo ndeLouis Masunda, Edmos Banda, Jonathan Chinyoka pamwe naKelvin Pangiso uyo akatora mukombe uyu muna 2013. Rutende Nyahora uyo ari kubva kuSouth Africa ndiye akatora mukombe uyu mumakwikwi evanhukadzi gore rapera, asi Constance Nyasango ari kudzoka kubva kumaAfrica Games kuCongo achisviko kwikwidza. Vamwe vari kutarisirwa kuvepo ndiFaith Nyasango, Sharon Tawengwa, Tabita Tsatsa naSam Keliso Moyo avo vane mukurumbira mukuru munyaya dzekumhanya nzendo refu idzi. Zvichakadaro, makundano ema-2015 Africa Games ari kusvika kwamvura yacheka makumbo mangwana mumakwikwi ayo Zimbabwe isina kunyatsokwikwidza zvine mutsindo. Zimbabwe iri kudzoka nemenduru shoma shoma dzinosvika idzo nomwe chete, nhatu dzegoridhe neina dzebronze. Panguva imwe cheteyo nyika dzakanyanyobudirira kumakundano aya Egypt neSouth Africa dziri kudzokera kumba dzine mufaro mukuru mushure mekutora menduru dzinodarika 110. Izvi zviri kuratidza kuti Zimbabwe ine mutoro mukuru apo takatarisana nemakundano e-2016 Olympic Games. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.